manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro gumiguru 23 2017. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Miri Jonga inoitika kuchitungwiza mukupera kwesvondo zvichitevera kuitwa kafira mberi kwenhengo dzeMDC inotungamirwa navamugenitsvangirai. Sangano reWorld Health Organization rinobvisa chiremera charakanga rapa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe chekuve Goodwill Ambassador weAfrica anomirira zvirwere zvisingatapuriranwe. Chikamu chekutanga cheBVR chokundikana kusvika pauwandu hwevanhu vanofanirwa kunge vanyoresa panosvika musi wechitatu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki muMDC inotungamirwa navamugenitsvangirai vanoti havasi kuzopeta maoko avo vachirwiswa nevechidiki veZANU PF. Vechidiki ava vanoti yasvika nguva yekuti vadzoserewo zvakasimba pose pavanorwiswa sezvo mapurisa ari kutsigira ZANU PF pose painotanga kuita zvemiri Jonga. Mashoko aya anotevera kurwiswa kwakaitwa munyori anoona nezvemisangano muMDC kuchitungwiza vaDelma Amos Kaliati mukupera kwesvondo. Vakaliati avari muchipatara zvichitevera kukuvara kwavakaita vanonzi vakachengetedzwa nemapurisa. Zvichiteverawo kurwiswa kwakaitwa vakaliati nevamwe vavo vechidiki veMDC vanonzi vakapindirawo munyaya iyi vachiedza kudzoserawo kurwiswa kwakanga kuchiitwa vamwe vavo, izvo zvakazoita kuti pakuvare vanhu vakati wandei vamwe vakaendeswa kuchipatara. Studio 7 haina kukwanisa kuziva huwandu hwevanhu vakakuvara muchiitiko ichi. Vakaleyati vakarwiswa zvakare svondo rapera apo vaibatsira vanhu vanoda kunyoresa kuvhota. Studio 7 haina kukwanisa kubata mapurisa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Tanonoka Wande weStudio 7 abata sachigaro vechidiki veMDCT vaHappymo Vondo Chidziva kuti tinzwe zvakaitwa kuvateveri vebato ravo kuchitungwiza.
Munzvimbo inogara Delta mamwe nenyaya yekuti mayouth ezanu PF anga achifamba achizundukira vanhu achivati vanenge varegista kuvhota ngavaunze maslipi.
Kubva ipapo chii chakaitika?
Zanu PF yakazomobhilaiza mariti ayo ikazonotageta of which muDelma akanga asitoripo pavanhu vaifamba nekuti akanga aenda kusvondo musi iwoyo. Saka paakasvikirwa akanga akina kutombinga akatarisira kuti kuchauya vanhu.
Akakuvara zvakadi?
Vakasvika vakapazapaza pamusha wake nobva vatanga kumutema-tema nemabhemba makumbo. Ini vaona kuti vamutema-tema havana kugona kumusiya ipapo.
Pavakamutakura vakaenda naye, vakaenda naye kupi uyezve akazowanikwa sei?
Akatozomuwana akupolisa hatitozivi kuti pavakamutakura vakaenda naye kupi sei.
Saka vanhu vakaita izvi vakazikanwa here, vakasungwa?
Vanhu vakaita izvi havasati vasungwa, asi mazitema evatungamiri vachona ti tavanawo.
Mapurisa ari kuti chinyi?
Hatina kutanga kutaura nezvenyaya yachona manje nekuti uko vaisiyo kumhirishonga yekutanga. Ndopamba paDelma ipapo pakambotemwa, pakambokandwa nonzi dynamite ikaputika. Toramba tingoraiza kupolisi kuti you must arrest vanhu vari kuita izvi. Hatitari kuratidza kuti polisi inenge iri kukurirwa nekuti munozva kuita kweZANU inenge ichitora kuti zviita iyo state.
Vanga vari vaHappymo Chidziva vanoisa chigaro webazi revechidiki muMDCT vari parunare muHarare natanonoka Wande weStudio 7. tanonoka abatawo nengo yezano PF yeve chidiki vajimu kunaka kuti tinzwe pamire bato ravo panyaya yemhirizhonga.
Ndezve kupinga izvozvo akakwanisa kuidentify kana vanhu vakaita mhirizhonga vakanesana pabhawa panotambwa bhora kana parwibwa zvana zimdanso. Vanhu vakangorovana vakarwa ikoko mungoti zvine chekuita nematongerwo enyika. Iro bepa rekunorejesa kuvhuka rakambonzi munhu anodistributwa here, rinofamba richidistributwa here, kana kuti munhu unongozviendera pastation pari kuitwa zvevoter station unotora bepa rako wozvirejisera ipapo. Ivo ndanani vanofamba nemapepa vachiita ekupa vanhu mumastreet? Vakamawana kupi uyezve mapepa iwayo? Tinotarisira kuti ibasa riri kuitwa nevanhu vezeti, hatisi kuitwa izvi nezvematongerwo enyika. Uye chii chavakaona kuti vazoti vanhu vezano pefu vakavarova?
Saka vechidiki vebato renyu havana kupindira munyaya iyi, havana kurwisana navanhu?
Havana, hatina nguva iyoyo, hatina nguva iyoyo kuzano pefu. Nguva yatinaveko zvino ndeyekumobhilaiza vanhu. Hatina nguva yekurova munhu, tinorovere vanhu.
Pane mazita matanhatu ari panapa anonzi ndivo vanhu vakarwisa vanhu veMDC.
Hatina vanhu vakadaro isusu kubato redu vane mazita amataura. Hatizivi kuda ndeve mamwe mapato sezvo munyika mane mapato akawanda.
Pasvondo rapera iri vechidiki venyu havana kumbopinda munyaya dzokurwisa nevanhu maererano nezvekurejista izvi?
Hatina vanhu vedu vakarwisana nevanhu. Maite zano pefu maite ane discipline vari kuteerera kutaura kwemutungamiriri wedu baba Mugabe kuti not violence.
Vanga vari vechidiki vezano PF vaJim Kunaka vari parunhare naTononoka Wande weStudio 7. Veruzhinji vanoti vari kufarira danho rakatorwa nesangano reWorld Health Organization kana kuti WHO rekukochonora nyembe dzarakanga rapa kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vave mumiriri wesangano iri mukurwisana nezvirwere zvisingatapuriranwe kana kuti non-communicable diseases. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Veruzhinji muHarare vataura neStudio 7 vati vaMugabe munhu akanga asingakodzera kupiwa chigaro ichi kubva pekutanga. Mumwe nepfungwa dzakadai ndiva Francis Machimbidzofa, avo vanoti vaMugabe vakauraya nyaya dzeutano munyika.
Nyaya yavaMugabe yekunzi vanoitwa ambasada wezveutano inyaya inotishamisa ende inyaya inonyadzisa pasi rose. Inyaya inosekesa nyangwe mbavha iri mugwenzi. Nokuti muZimbabwe utano hamuna, zvipatara zvakaitofa zvokuti mukapinda mune mamwe madepartment akatovharwa kunana Harare Hospital kunana Parire Nyatwa. Zvinozondishamisa kuti Mugabe unonzi ambasada pai, iwo nyika isina utano hwakarongeka, vanhu vasingarapwi munyika mavo, iye vakarwara harapwi muno nokuti hamuna mushonga yacho unorapwa kuSingapore.
Zvataurwa navamachimbidzofa zvatsigirwa nemutsigiri weMDCT muzvare Pamela Chitimbe.
Ini ndakatoshamisika kuti vaMugabe vanga vatopiwa nyembe idzodzo vachidzipiwa vari sani bhozi, vanga vatogara vasingafani kutodzipfekedzwa nyembe idzodzo. Saka kuchokochonoroka dzakatoitwa itse good move kuvanhu veZimbabwe.
Mumwe mugari wemuHarare vakuda kwashe matibhiri vati kukatanurwa kwakaitwa nyembe dzavaMugabe kunoratidza kuti mafambisiro avanoita basa haayemurwe nevakawanda pasi rose.
Kukochonorwa kwakaitwa nyembe dzavaMugabe chiri poripori semaonero angu hakuna kutikatyamadza. Chingava chakatotikatyamadza ndechekuti wakanga wambodzipiwa sei pakutanga, nekuti handifunge kuti vanomirira zvacho zvinotarisirwa neWorld Health Organization mukutsvaka munhu akamira seizvo. Tarisai utano munyika mavo, tarisai matambudziko ane nyika yavo maringe nezveutano, kwakuti ivo pachezvavo waamutana wakwegura zviri pawari zvatowandawo maringe nezveutano. Saka izvi hazvina kutishamisa, chakatoshamisa ndechekuti sei vanga vambopiwa ruremekedzo.
Asi imwe nhengo yezanu PF muzvare Novukosi Makaya vaudza Studio 7 kuti nyaya dzeutano dzaizosimukira munyika dai vaMugabe vasina kuitwa zindakupa zindakutorera neWHO.
Ini ndiri kuona kuti chinhu chakashata stere, because dai vanga vari ambassador you'd have resuscitated hopefully the medical system, the health system imuno muZimbabwe, obviously because charity does not begin elsewhere, begins at home.
Vamatibiri vati chimiro chavamugabe pamwe nechesangano reWHO zvinosara zvakasviba zvitevera zvakaitika izvi.
Zvinonyadzisa pana vamugabe semunhu zvigonyadzisa nyika yeZimbabwe. Asi kunyanya sei zvinoburitsa pachena kuchema kwagara kunongoitwa nevana veZimbabwe nevamwe vakatikomberedza kuti tine matambudziko aya uye anovakonzera ndinhingi. Saka zvasumudza pachena kuti nyika yose pasi rose pari zvino rabvumirana dhuze zvanga zvangosarira kumurume iyeyu akanga azombovasarudza kuti awaise nyembe dzavakazokochonorwa idzi. Asi zvasangana pasi rino rese ragutsikana kuti avamirire zvinhu zvinoenderera mberi kuri maringe nezveutano.
Nekune rumwe rutivi, mashoko akaburitswa nezuro negurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika, vaWalter Mzembi anoti sangano reWHO ndiro richarasikirwa zvakanyanya sezvo vachiti WHO yaikwanisa kushandisa zita ravamugabe avo vanoti vanozivikanwa pasi rose kusimudzira mabasa esangano iri. Asi muzvare Chitimbe vati zvakataurwa navamuzembe hazvina musoro. Vamugabe vakadomwa neWHO kuti vaite goodwill ambassador svondo rapera pamusangano wakaitirwa muguta reMontevideo kuUruguay. Asi nyembe idzi dzakakatanurwa nesvondo mushure memazuva mashomanana zvichitevera kunyunyuta kwakaitwa nemasangano akawanda pamwe nehurumende yeAmerica neCanada zvichinzi vamugabe vakauraya nyaya dzeutano muZimbabwe pamwe nekutyora kodzero dzeveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinoti nemusi wechitatu svondo rino riri kutarisirwa kupeta chirongwa charo chekutanga kana kuti phase 1 chekunyoresa vavhoti patsva pasi pechirongwa chebiometric voter registration kana kuti BVR. Asi sachigaro weZEC amairita Makarau vanoti havasi kukwanisa kusvika pavange vachitarisira. ZEC yanga ichitarisira kunge yanyoresa vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe nechidimbu panopera chikamu chekutanga. Asi kusvika pari zvino pane vanhu vari pasi zvishoma pemiriyoni imwe chete vanyoresa kuvhota. Nyaya yekushaya ruzivo rwakakwana, kuomeserwa kwevamwe vanovabereki vasina kubereketerwa munyika uye kushaya zvitupa kwevamwe ndedzimwe nyaya dzinonzi dziri kuita kuti zvinhu zvinetse. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata amai Makarau akatanga nokuvabvunza nezveuwandu hwevanhu vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino.
Pari zvino tine vanhu vanokwana kuita 972,000 vanyoresa kuti vave vavhoti. Zvinoreva kuti takuda kuvavarira kusvika pa 1 million. Asi tiri kungoona kuti nhamba iyi ichiri pasi pefungidziro dzedu. Dai vanhu varamba vachingobuda neuwando hwavo vese vauya vazonyoresa kuti vave vavhoti.
Saka mune chivimbo here chekuti mungakwanisa kusvika uwandu hwamanga muchida panosvika musi wa25 panopera chikamu chekutanga ichi?
Panopera chikamu chekutanga tingangotadza kusvika patanga tichida kusvika. Asi tine vimbo yekuti patinezenge takuenda muchikamu chechipiri nechechitatu nechechina vanhu vachabuda zvezvekuti vachakwanisa kusvika panhamba yedu yatiri kuda ye7 million. Tichine vimbo yekuti vanhu veruzhinji veZimbabwe vachabuda. Tiri kungofungidzira kuti vanhu vazhinji vanoti kana chirongwa chichitanga havadiwi kuita vekutanga kubuda. Saka iye zvino tiri kuona kunge vanhu vakuti budei vachiteerera zvidzidziso zvavari kuwana kubva kwatiri nemamwe maorganization akaita sana Zim Rights. Tiri kuona kunge vanhu vedu vakubuda. Saka tinotarisira kuti muchirongwa chechipiri, chechitatu nechechina vanhu vedu vanenge vawanda kusvikira patiri kufungidzira.
Panga paine chikumbiro chamanga maendesawo kuhurumende kuti pagadziriswe nyaya yevanhu vaya vatingati vanotoresa mhiko muchida kuti vamwe veZEC vaite basa irori kwenguva pfupi pfupi chete panenge panyoreswa vanhu kuvhota. Mati mawana mhinduro here?
Tichakangomirira mhinduro. Asi tine vimbo yekuti hurumende ichatambira ichagashira chikumbiro chedu mune zvakanaka nekuti ndiwo nzira chete yatiri kungoona ingaite kuti tibatsire veruzhinji avo vari kushaya mapepa mamwe avangakwanisi kuya nawo seproof of residence.
Imo nyaya vaye vanganzi vabva kure kana kuti maaliens vanenge vari kutiwo vachiri kusangana nedambudziko pakunyoresa, zvii chaizvo zvinodiwa kuti vange vachinyoresa zviri nyore?
isu kwa tiri kuzeki wa kawe mwine shitupa chinoza kita utuwa tiri maalini chinoza tuma kutuwa yende kwa registra jenua kwa wamudede ndo kwa wanubati uwa ndo kumeru ziworu kwa kakwa narukukutu uwe anu kwa nisa here kupiwa chitupa chekunge amgarwe mungu kana kutikwete saka ziworu kwa kakwa narunuwa ni kwa kuna wamudede
Sachi Garowe Zeke Amairita Makarau Variparunare Mwarare na Blessing Zuluwe Studio 7 Tichiripanya I Blessing Abata Osachi Garowe Sanganure Zimbabwe Electoral Commission and not Zokorora Abata o Sachi Garowe Sanganure Zimbabwe Election Support Network and Autizesni va Andrew Makoni Avativa Novavo Varukuongora Urongwa Wezeke Varukushunguruzgwa o Nezirukuitika
Atisu kufara nezi zirukitika kunyanya kuma observers edu ataka tunga miza kutuwa ende mzimbo ziruku registwa kutuwa nwavote. Nukuti wame wakumbunyu kizwa mkushanda kwao wachirambizwa kupinda mzimbo ziruku registwa kufota wachizi wanofana unge wachiramba wari panze. Somwe nzaniso kwa kwa seke ward 6 mazwa maviri wakutanga ma observers edu maviri mamwe akanga achivumizwa kuti wange wari mzimbo weku registwa kufota iyoi. Asi paka zoya munhu woku Zimbabwe Electoral Commission achiti aiwa budai panze izvi takazoona zvichitikawo kune nzvimbo nzvimbo dzakaita sekuward 2 airport local board mumwe wedu wemaobservers akarambidzwa zvakare kuti aongorore zviri kuitika zvichibva mukurudziro akanga achipuhwa nevamwe vezvematongo renyika vaitiro havafanira kunge vari mukati saka izvi hatisi kufarasi nazvo chechipiri vari kuda kurejesa kuvhota vanyuta kuti kuramba vachityidzirwa kune nzvimbo dzakaita chimuenzaniso kumatabeleland kune vanhu vasina zvitupa vamwe havana mabirth certificate saka tichikuona kuti vari kunetseka kuti vakwanise kusvika panziro yenzvimbo dzokuti vakwanise kuona mapepa iwavo
muri kumbotaurawo here nezeki yacho nezvezvimwe zvichemo zvamuinazvo izvi
kuva nenguva
Sachi Garowe Sanganore Zimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI va Andrew Makoni vari parunare muHarare na Blessing Zuluwe Studio 7. Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tumbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. India yadoma mumiriri wayo mutsva kuKashmir netarisiro yekusimudzira runyararo mudunhu rine matambudziko iri. Gurukota rezvemukati menyika vaRajnath Singh vanoti vaive mukuru wevasori vaDineshwa Sharma ndo vapiwa basa rekutanga nhaurirano nemapoka akawanda ari muKashmir kanove kekutanga munhu akadai achidomwa nemutungamiri wehurumende India vaNarendra Modi. Nyanzvi muzvirwere zvisingatapuriranwe kana kuti non-communicable diseases NCDs zvinoti zviri kuramba zvichitora upenyu hweveruzhinji munyika zvirwere izvi. Zvikamu makumi matatu nechimwe kubva muzana zvendufu dzakaitika mugore ra2014 dzinonzi dzakakonzerwa nemaNCDs. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe chiremba anoshanda nesangano rinorwira kodzero yeutano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Nomen Matara, vanoti zvirwere zvisingatapuriranwi zvinotora nguva zviri mumuviri memunhu.
Non-communicable diseases zvirwere zvisingatapurire kubva kune mumwe munhu zvichienda kune mumwe munhu. Zvirwere izvi zvinodaidzwa zvakare kunzi chronic diseases nekuti zvinogara nguva refu zviri mumuviri memunhu. Non-communicable diseases anosanganisira chirwere chediabetes kana kuti shuga, zvirwere zvemoyo kana kuti tsinga dzinofambisa ropa anonziwo cardiovascular diseases, chirwere checancer, zvirwere zvemabhonzo zvinosanganisira arthritis, zvirwere zvepfungwa uye kukuvara kunobva mutsaona dzemigwagwa.
Vamatara vanoti kunyange hazvo kare kwaifungidzirwa kuti dambudziko rezvirwere izvi nderekunyika dzakabudirira, pari zvino zvirwere izvi zviri kukurawo munyika dziri kubudirira. Vanoti veruzhinji vanofanirwa kuchengetedza utano hwavo kuti vadzivirire zvirwere zvisingatapuriranwe.
kare kare zvirwere izvi zvaifungidzirwa kuti zvakanyanya wandira kunyika dzakabudirira kare chete. Asi sangano reWorld Health Organization riri kuti zvirwere izvi zvawandawo zvakare munyika dziri kubudirira dzakaita seZimbabwe. Uye pakasatorwa matanho ekudzivirira zvirwere izvi, sangano iri rinoti by 2030 zvirwere zvenoncommunicable diseases zvichange zvakuuraya vanhu kunyika dziri kubudirira kudarika HIV, TB, malaria zvakabatanidzwa. Kuderedza mukana yekubata zvirwere izvi, veruzhinji vanokurudzirwa kuti vaite maexercise ri regular, vamire kutsva fodya, vasanwe doro zvakadarika mwero, vadzivirire tsaona mumugwagwa nekusatyaira motikari kana vanhu vanonwa doro, uye vadyewo chikafu chinovaka muviri chisina mafuta akawanda, chisina munyu wakawanda, vadyewo michero nemiriwo zvakawanda.
Imwe nhengo yekomiti yeparamende yezveutano, amai Basilia Majaya, vanoti dambudziko remaNCDs rakakura zvakanyanya munyika. Amai Majaya vanoti nekuda kwekuondomoka kwoupfumi, veruzhinji havasi kukwanisa kuzvirapisa, nekudaro vanoti hurumende inofanirwa kutora matanho ekubatsira vanobatwa nezvirwere izvi.
Zvirwere izvi zvizvo kuenda muzvipatara zviri kunoda mari yakawanda, veruzhinji havasi kuzvikwanisa. Zvirwere zvekukwanisa kurapwa vanhu vane mari, saka dambudziko rezvirwere izvi rinotoda kuti hurumende ipindire kuti vanhu vakwanise kurarama.
Amai Majaya vanotiwo hurumende iri kutadza kusunga kuti dzisimbe mukuedza kugadzirisa dambudziko remaNCDs. Asi Dr. Matara vanoti kune zvimwe zvirwere zvakadai segomarara remuromo wechibereko negomarara reprostate, uko hurumende iri kudzidzisa veruzhinji pamwe nekugonisa makirinika kuti aongorore zvirwere izvi. Vachitaura pamusangano wakaitwa kuUruguay, mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakati Zimbabwe ine gwara rainotevedzera pazvirwere zvisingatapuriranwe kana kuti non-communicable disease policy. VaMugabe vakatiwo pane hurongwa hwokuumba komiti inosanganisira mapazi ehurumende akasiyana-siyana kuitira kuti ashande pamwe chete mukurisa zvirwere zvemaNCDs. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezveutano vaDavid Parerenyatwa kuti tinzwe zvizhinji nezvezvirongwa zvehurumende izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Sangano rinomirira vagari vemugweru reGweru Residence Forum rinoti harisi kutambira urongwa hwebudget regore rinouya hwemari inoita $38 million vakashambadzwa nekanzuru yavo, vachiti huri kutungamidza mberi zvido zvevakuru vekanzuru kweta zvevagari. Mukuru wesangano revagari vaCharles Mazorodze vanoti mushure mekunanganidza bhajeti iri, vakaona kuti kanzuro iri kuda kumanikidzira nyaya yekuisa maprepaid meter emvura anokosha madhora mamiriyoni matanhatu, kunyange hazvo vagari vakanga vakazviramba kare. VaMazorodze vanoti kanzuro yakanga yati haisi kuzoshandura mamiriro ebhajeti ra2017 kuburikidza nekusakwidza mihuro yevashandi nezvimwe, asi vave kushamisika kunzwa kuti iri kuronga kukwidza zvakanyanya mitero yezvivakwa, kuda kutenga maketeni anodhura nezvimwe zvakafanana nekudzidzisa makanzura kana kuti training. Kanzuri inonzi yakazivisa kuti bhajeti ra2018 richatoderera kubva pabhajeti ra2017 iro raive nemari inoita mamiriyoni makumi mana emadhora kana kuti $40 million. Asi vaMazorodze vanoti vakatarisa zviri kurongwa nekanzuru vanoona sekunge mari iyi ichatopfurikidza. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tichitarisa bhajeti regweru, mumaudzirwo ati takariita richipresentwa, takaona richinzi resistance to budget, zvichiratidza kuti hamuna chinhu chakachinja mubhajeti iroro. Asi takazoti tahwerengedza bhajeti irori taritarisa richiri analyze, tichida kuona kuti zviri kutaugwa izvi ndezvechokwadi here. Asi takazoona kuti aiwa, mubhajeti umu mune zvimwe zvinhu zviri kuda kusmagliwa nemanagement yeGweru City Council pamwe chete nemakanzelas eGweru City Council. Chinhu zvakaita sekuti mukatarisa izvezvi zvimubhajeti mavo, chinhu chavangu asina kutsanangurira vagari mameetings atakaita acho. Asi takaona vachida kuintroducer maprepaid water meters anosvika 15,000 at a cost ye $6 million. Asi vagari mumisangano yatataita nekanzuro, vagari vanga vakaramba chirongwa ichi chekuintroducer maprepaid water meters, asi kanzuro yakaona zvakagodzera chiramba chindira mberi nekuisa maprepaid water meters iwaya. Taita sabhajeti iyoyi item by item.
Imari yavari kuronga kushandisa kana yavaka proposa iyo vekanzuro.
Mari yakaproposa mubudget iro riri yakutosvika kuma 38 million but mukatasa ma millions mamwe chakawandira acho 6 millions zvandataura. Ndo yakanzi iswe kuma prepaid water meters iwaya 15,000. Asima prepaid water meters aroda kuzwa kuma high density fiber. Kuno vanhu vasina mari yakawanda. Vagara vandoshaya mari. Saka zvoro kuti vasina mari havachagoni kushandisa mvura. Vasina mari havachagoni kumwa mvura. Zvoro zvirwere zvakada sana cholera na typhoid zvinogona kuti dzokera futi muguta redu regweru. Saka isi kuti sekanzuro ngavagare pasi. Vaterere kune zvinotaura vagari.
Budget rinotarisirwa kupasiswa riini vamazorodzi.
Iri budget rafanana ngeri kupasisiwa mwedzi uri kutevera iwoyu. Saka titori mubishi izvi kuti dzokere kuvagari.
Asi pachine mukana here wekuti zvamuri kutaura izvi zvinogona kuzoiswa zvakare mubudget.
Mukana uchiripo tiri kutomeka masubmissions izvozvi tichienda mberi. Tikangotanga tanotaura nevagari toisa maonero avo tomanyora pasi tinomasubmita kukanzuro. Mukana uchiripo wekuti tiobject budget iroro zvinenge zvichidiwa nevagari ndozvatichaendisa nemasignature anenge achidiwa ndovatichaendisa ikoko.
Vanga vari mukuru wesangano revagari vemugweru regweru residence forum vachausi mazorodze vari parunhare mugweru makare nestudio 7. Munhau dzemitambo, mutambi wenhabvu akaita mukurumbira achitambira chikwata checaps united nemawarriors friday piri akaradzikwa kumarinda ezororo memorial park nezuro asi paine mitauro. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo vakawanda vakataura nezveunyanzvi hwaPiri mazuva ayo aitambira caps united nemawarriors, vamwewo ndivo vakatora nguva iyi kuchema kuti venhabvu havana kupa amaenge kana kuti breakdown rubatsiro urwaifanira kuwana panguva iyo aive mupenyu. Kubvira kune avo vakatamba navo vakaita saCharles Banda, John Piri, Carlos Max, Brenham Siska, Sande naMishek Chidzambwa nevamwe vakazotevera vakaita saNorman Mapeza, Nesbeth Saruchera, Emmanuel Nyahuma, Bigris Zuze nevamwewo vakaita semutungamiri weCapes United vaFarai Jere neavo vaimbove muridzi weCapes United vatwaini Piri. Vese vakataura nezvekugona kutamba bhora kwaitwa naPiri. Carlos Max uyo akatamba naPiri mushure mekunge apinda muCapes United achibva kwaKedia United anoti vashoma vatambi vaisvika pana Piri zvese munhandare nekubatanidza vamwe.
It was a great example of what a true sportsman it should be.
Vajere vakati Caps United yarasikirwa zvikuru nekushaya kwaPiri vachiti rufu urwu rwauya panguva iyo mhuri yemaGreen Machine yaive neurongwa hwekupamidzira Piri pakati pevarairidzi vava navo pari zvino. Asi Moses Chunga uyo aimbove kapteni wemawarriors ari kuchema kuti venhabvu vanozotarisa nezvemunhu panguva iyo anenge afa kwete achiri mupenyu, achiti iye Piri haana kuwana kana rubatsiro urwo aifanira kuwana achiri mupenyu.
Ndanzwa vachitaura zvakanaka pamusoro pemukomo wangu asi hapana zvazvinobatsira kutaura ari pasi. Chikumbiro changu ndechekuti ngatirecognizwei tichiri vapenyu.
Sachigaro weZimbabwe National Soccer Supporters Association vapekinyoni vanoti zvinorwadza zvikuru kuti venhabvu vanongoda mutambi panguva iyo anenge ari munhandare vokanganwa nezvake kana nguva yake yekuzorora yasvika. Chiitiko ichi chauya panguva iyo mumwe mutambi ane mukurumbira George Shaya ari kutsvaga rubatsiro murwere huri kumutambudza asi kuine vashoma chete vemunhabvu vari kucheuka kuchema uku. Piri uyo anga ave nemakore makumi matanhatu asiya mukadzi Rose nevana vatatu David, Debra naManfred. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Vateereri, musakangana wachirongwa cheLive Talk na8pm apo tiri kutarisa mhirizhonga yatanga munyika pamwe nezvinoreva kubviswa kwenyembe dzakanga dzapiwa vamugabe neWHO. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina Chris Gande nanditungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlaka 23 Mfufu 2017 nguChris Gande.
Lo ntungamili Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
So ekuqhutshweni kwalolu hlelo yikho lapho kuye khona engathi izigila mkhuba zezanu baqalisa ukunyisana labantu labantu angathi ngisenza lolu hlelo. Ukulwisana lokho kukhanya kukhokhelwe ngabantu abaziwayo abakhona ngalo abezanu.
Kuqhamuke udlakela olutshiye abanengi belimele edolobheni leChitungwiza ngempelasonto ekulwisaneni phakathi kwabasakhulayo bebandla le-MDCT labezanu PF.
Amapolisa avalile umva ophendukela eBhalagwe. Bathi bona iBhalagwe namhla i-service-restricted. Ngikhulume lo minister, ngambikela deputy minister of home affairs obedingwa. He said he was going to come back to me. Khathesi ngisise ngithi ngiyamfonela ukuthi ngisekhonsulte kangakanani.
Amapolisa akade ehlome ephelele avimbe isikhumbuzo senkonzo yabantu ababulawa eBhalagwe ebiqoqwe inhlanganiso yebhetshu likaZulu ngomgqibelo.
Iningi labantu lamukela ngenjabulo inyathelo eselithethwe yi-World Health Organization elokuthathela umongameli Mugabe inhlonipho yesikhundla sokuyimela emkhankasweni wokulwisana le mikhuhlane engathelelwa nayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuqhamuke udlakela oluthiye abanengi belimele edolobheni leChitungwiza ngempelasonto ekulwisaneni phakathi kwabasakhulayo bebandla leMDCT labezanu PF lanxa amapholisa belokhu engakabophi muntu. Ababone lokhu kusenzakala bathi udlakela lolu luqale ngemva kokuba ontanga beMDCT bebonakale bengena emizini yabantu bekhuthaza uZulu ukuthi ayebhalisa ukuvota. Imota kaKansela Betty Dokora, umkamphathini Ntambo wezemfundo, umnumzana Lazarus Dokora, ibikwa ichaywe ngabasekeli bebandla leMDCT yafa amafasteli. Amapholisa ayalile ukukhuluma leStudio 7 ngalolu daba. Imizamo yokukhuluma labebandla lezanu PF layo yehlule. Kodwa senelise ukukhuluma loqoqa inhlelo zabatsha kubandla leMDCT umnumzana Desmond Ncube ochasisa lolu daba.
So ekuqhutshweni kwalolu hlelo yikho lapho kuye khona engathi izigila mkhuba zezanu baqalisa ukunyisana labantu labantu angathi ngisenza lolu hlelo. Ukulwisana lokho kukhanya kukhokhelwe ngabantu abaziwayo abakhona ngalo abezanu.
Bangaka abalimeleyo sizwa kuthiwa bakhona abanye abasiwe esibhedlela?
Ye, abalimeleyo kukhanya sebebaningi sibili kodwa ukuthi asikabi benabo ukuthi bangaki kanye kanye. Kodwa ukhona omunye osesibhedlela abamgeciyeyo okuhlwa ngudeoma. Labanye abangafika abangadlula 5-6 ngoba kukhanya ukulisa lokhu lokhu kuqhubekela phambili.
Wona amapholisa athini?
Ya, udaba lolu luhanjisiwe lwamangalwa emapholiseni and sikhangelele ukuthi amapholisa azayicubangela ngokuphandisa lezi ndaba ukuze kubotshwe lezi zigcilamkhuba esezehlulekisa abadala nabantu ukuthi bahlale ngokuthula. Kodwa kathesi akukabi lo muntu obotshiweyo. lokusengithi ukuthi amapolisa kumbe ayadonda kumbe labo baphakathi kwalabo esingathi babangela lo umsindo ngoba kathi akukabi lomuntu obojiweyo lanxa amabizo abantu ababangela lokhu besaziyo.
Sizwa kuthiwa kule mota ezichayiweyo ezibalisa eka councilor kuhambe njani khona?
Ukuthi laphana ukhansela la kumbukethela abentamba ezandla abade kwethenda kutho ukuthi ekujikijantaneni lokulisaneni iy'moto zangikhona la zokusho ukuthi zigcine zingane kumbe zitshaywe ngamatshe ekulisaneni khonokho.
Lo ngumnumzana Desmond Ncube oqoqa inhlelo zabatsha kubandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Inengi selamukele ngenjabulo inyathelo eselithethwe inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization elokuthathela inhlonipho ebiphe umongameli Robert Mugabe eyokuba ngumeli walinhlanganiso kumkhankaso wokulwisana lemikhuhlane engathelelwanayo ama-non-communicable diseases.
Iningi labakhulume le-Studio 7 bathi uMgabe ngumuntu obevele engamelanga athole leso sikhundla kusukela ekuqaliseni. Ngakho bamukela ngenjabulo lelinyathelo le-World Health Organization lokulungisisisa leli phutha. Isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republican Party, uMnumzana Mbonisi Gumbo, uthi i-World Health Organization yayivele yenza iphutha.
Thina njengebandla leMthwakazi Republic Party asikhuthazi lokho kade kufuna ukwenziwa yiWorld Health Organization ukuthi bathi bafaka uMgabe abe yiGoodwill Ambassador. Angoba kayisiyo role model yomuntu uMgabe ngoba uhlala esona uyaziwa ngezinto ezimbi. Since ngo-1980 uyanjiwa ngegugurawundi, izibhedlela ezikhona pha azila maphilisi phakathi abantu bathwele nzima.
Okumqondo okusekelwe ngolwelamalungelo oluntu uNkosazana Noziphomoyo.
Kuyakhalisa kwabanye kodwa thina siyathaba njengabasakhulayo ukuthi abantu bakunanzelela ukuthi yena isikhundla lesi kayisuye umuntu omelelo ebelaso. Sikhangelela ukuthi kulabanye abantu abangayenza okungcono kulobaba uMgabe abadeserve isikhundla lesi. So mina ngiyakwamukela khonokho okwenzakeleyo.
Esinye sakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Divine Bango uthi bakuvele kuyangisa ukuthi uMgabe aphiwe leso sikhundla.
Lokho kwenzakeleyo bekuvele kuyilokho esikufunayo ngoba sithe sisizwa kuthiwa umongameli uMgabe uphiwe lesi sikhundla sadana kakhulu ngenxa yokuthi umumo wezempila kahle kwelakithi uphansi kakhulu okuthi ubaba uMgabe akufanelanga asiphiwe leso sikhundla kuyangisa kakhulu.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Ntuthuko Ndlovu yena uthi bekuvele kuliphutha ukukhetha uMgabe yena vele esezigugele.
Ngibona kungumbono oqondileyo kakhulu. Umongameli sengumuntu okhulileyo njalo sinanzelela ukuthi kube siba phakathi kwezikhundla lezi kulabantu abangcono kulayo abangayenza umsebenzi lo ngcono.
Nakwelinye icele umphathi ntambo wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe womhlaba uMnumzana Walter Mzembi uthe iWorld Health Organization yiyo elahlekelwe ngumuntu ohloniphekayo emhlabeni jikelele obengayimela ekulwiseni lodubo lwemikhuhlane engathelelanwayo. Inhlanganiso yeWorld Health Organization ibikhetha uMgabe ukuba ngummeli wanenhlanganiso emkhankwaseni wokulwisana lodubo lwemikhuhlane engathelelanwayo. UGoodwill Ambassador wayo emhlanganeni owenzelwe eUruguay ngeviki edluleyo. Kodwa ngemva kwensukwana yaguqula lesi siqondiso ngemva kokukhalaza kwamanye amazwe afana leMelika lamanye esithi uMgabe wephula ilungelo loluntu ezweni lakhe ngokunganaki umsebenzi wokulondolozwa kwempilo. Nanku isibhedlela zelizweni azenelisi ukwelapha imikhuhlano eminengi okwenza abantu bayedinga phandle kwelizwe usizo lokwelatshwa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 Mfufu. Kulama centers alandelayo. Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova, eHarare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabvuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pfungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Burungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Ematebeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South, Ematebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuni, Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsayithi yethu ethi www.voaindebele.com.
Ihlandla lakuqala lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo lufika emaphethelweni ngolwesithathu kuliviki. Abamabandla ezombusazwe kanye labenhlanganiso ezizimeleyo besithi kusobala ukuthi iningi labantu kalibhalisanga. Embikweni wethu lenamuhla, ikomishini yezokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, ite inani labantu asebebhalisile lifika phose kusigidi esisodwa i-972,000. Ekupheleni kwehlandla lakuqala leli, iZEC ithi izaqala uhlelo lwesibili, ihlandla lesibili lapho ezasuka endaweni ebikizo isisiya kwezinye izigaba. Umgcini sihlalo walikomishini unkosikazi Rita Makarau utshele iStudio 7 ukuthi lanxa inani labantu ababhalisayo beliphansi likhanya selisiba nganeno. Wengeze wathi bakhangelele ukuthi inani leli liqhubeke likhwela ngokuya kwesikhathi. Sixoxe lomqondisi wenhlanganiso ye-abameli umnumzana Tinei Mukwewa.
Okusizisa ubuhlungu yikuthi umphakathi nje wakobulawayo ukhanya awusukumeli phezulu ngendaba zokuregister kathesi. Ngingatsho indawo ezimbili lapho esike sakhangela khona. Indawo enjenge-Four Winds bebethi bona bekuregister on average ngelanga about 20 people. Kube le ndawo futhi enjenge-Thorn Grove, emagrosa ase-Thorn Grove bekuregister on average 25 individuals. Bese kusiba le Baines Infancy. I-Baines Infancy layo ibingani ibiregister abantu abangange-30 ngelanga. Kodwa obekusimangalisa yikuthi i-ZEC ibithatha imizuzu ekwana 5 ukuregister umuntu ngamuntu. So ukuthi abantu yibo bodwa abangani bayashoda ukuthi bazeregistwa. So kuyasizisa ubuhlungu ukuthi abantu abasukumele phezulu.
Kule ndaba yabantu labo kuthiwa ngama-aliens, umthetho uthi nxa wazalelwa eZimbabwe ungumntwana weZimbabwe ulelungelo lokuvota, kodwa sizwa kuthiwa nxa besiyabhalisa iZEC ibathuma ehofisini kamlele ukuthi bayedinga ezinye incwadi. Kuhamba njani khonapho?
IZEC yona ibisithi yona indaba yokuthi umuntu li-alien kumele umuntu ayiyenza i-process yokuthiwa yiku-regularize kumbebe. Kodwa thina ngokubona kwethu, nxa besithi isithupha i-ID yaseZimbabwe, abantu laba whether babhalwe alien or not balinumber zesithupha zaseZimbabwe. So iZEC layo ibimele ikhulumisane lo-registrar general
ukuze abantu laba banjani baregistwe kunjalo ngoba banelungelo lokuthi baregistre. Engingakutsho ukuthi ukuregularize lokho la bekubhadaliswa. Abantu abaningi abalayo imali leyo yokuya regularize. Bekukhulunywa izimali abanye bathi ngama-$80 abanye bathi ngama-$40. Mina angisoze ngikhulume authoritatively ukuthi yimali, but esikutholileyo ukuthi abantu abaningi bathi abakwanisi ukuyayibhadala leyo mali ekhulunywayo.
Umnumzana Tiney Mukwewa ngumqondisi wenhlanganiso yamagqwetha iAbameli.
Live Talk lamuhla sixoxa ngokuthathelwa kukamongameli Robert Mugabe isikhundla sokuba ngummeli we World Health Organization emkhakhasweni wokulwisana lemikhuhlane engathelelwanayo kanye lodlakela lokutshaywa kwamalunga e-MDCT ngabezanu PF.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Umfelokazi wesotsha lebutho leMelika elibulewe kwele Niger ekuqaliseni kwale inyanga, unkosikazi Maisha Johnson, uthi amazwi kamongameli Donald Trump ayemele abe ngawenduduzo kuye ngokufelwa ngumkakhe amenza wakhala ngamandla ngoba ayekhanya ukuba akalazwelo njalo ayahlaba.
Inhlobo kahulumende yakwele Japan umnumzana Shinzo Abe uthi ulethemba lokuthi ukukhulumisana lenkokheli yakwele North Korea yikho okungaqeda ukufuthelana osokukhona emazweni womhlaba ngohlelo lwalelo lizwe olokulungisa izikhali zempubhiso ezenuclear. U-Abe ukhulume amazwi la ngemva kokunqoba kwebandla lakhe lomanyano kukhetho olusanda kwenziwa olokudinga amalunga edale lephalamende.
Kwezempilakahle, imikhuhlane engathelelwanayo enjengemvukuzane oyichukela leminye ebizwa ngokuthi ngama non-communicable disease ibikwa isibulala abantu abaningi eZimbabwe. Ngomnyaka ka-2014 abantu abangaba isilinganiso sokungamachumi edlula amathathu ekhulwini i-31% babulewe imikhuhlane le engathelelwanayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umhlangano oqoqwe ngabohlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-World Health Organization owenzelwe eMontevideo kwele Uruguay ngeviki edluleyo unikeze amazwe womhlaba ithuba lokuxoxisana ngemikhuhlane engathelelwanayo nokuphana amacebo ngokungenziwa ukwehlisa inani lababulawa yimikhuhlane efana labomvukuzane, owethukela, i-diabetes leminye. UDokotela Rodney Madlela oyingcwethi kwezempilakahle uthi imikhuhlane engathelelanayo ithatha isikhathi eside isemzimbeni womuntu.
Imkhuhlane le non-communicable diseases iyahlupha ukubamba emzimbeni womuntu. At the same time kuyadura futhi ukuthi kuyelatshwe lapha eZimbabwe. So bengikhuthaza abantu ukuthi labo futhi bezame ukuthi bedle ukudla okuhealthy, at the same time be exercise ukuthi bezivikele.
Omunye udokotela wakobulawayo ugcizelele ukuthi ucatshangelwa ukuthi imikhuhlane leyi ihlasela ikakhulu abantu abahlala emazweni athuthukileyo, kodwa khathesi lokhu sokwaguquka ngoba isimemethekile lemazweni asathuthukayo. Ngakho kuqakathekile ukuthi uZulu athole imfundiso ngayo ukuze azwisise indlela zokuzivikela.
Imikhuhlane leyi engathelelwanayo leyi ibisivele isigcwele kakhulu njalo ilokhu iphethe isiya iphambili ngezeleleka. Sesibona ukuthi abantu abafa ngemikhuhlane le engathelelwanayo lokho besiya besanda. Lokhu kuyinto ekhathazayo kakhulu. Kuqakathekile ukuthi kubonakala amacebo njengenhlanganiso yomhlaba wonke jikelele. Amacebo kumbe ngathi amaqhinga ukuthi kuvikelwe abantu ukuthi bebe lokhu besiba lale imkhuhlane besiya phambili. Kungabe kungokudla kumbe kuyokutshintsha indlela abantu abaphila ngayo. Kodwa kuqakathekile sibili ukuthi abantu bethole indlela yokuthi behlise ubanjwa imkhuhlane le engathelelanwayo.
Isakhamuzi inkosikazi Cecilia Khuphe ophethwe umkhuhlane wezinso uthi kumzwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi izibhedlela ezikhona koBulawayo zibiza intengo ephezulu ukuze izigulane ezinjengayo zithole usizo lokwelatshwa.
Mina ngibulawa izinso. Into esuka ibe buhlungu kakhulu lapha eZimbabwe ukuthi akula ama-facilities ukuthi abantu belatshwe. Ngakho ke besokudingakala izimali ukuthi ucine usuka lapho uye kwelatshwa ngaphandle kwelizwe. Kusuka kube into enzima kakhulu ngoba ngale kuyabe kudingakala izigidi zemali ukuthi uze uyi-raise imali yangkhona uye kwelatshwa kunzima kakhulu. Yikho kungeyokucina kudala ukuthi abantu becina beswelakala ngenxa yokuthi babengelayo imali yokuthi bayelatshwa ngaphandle.
Laloba uhulumende weZimbabwe esehluleka ukunika abantu usizo oluqondileyo ekwelapheni imikhuhlane enjengemvukuzane yesibeletho kunye leyevele, usethethe amanyathelo athile emizameni yokuvikela ukubonakala kwemikhuhlane le. Isesesibangeni esingenza umuntu ehluleke ukwelatshwa enjengokufaka imitshina ezibhedlela zikahulumende ehlola imikhuhlane le ukuze ibanje kusesemasina emizimbeni esibangeni sokuthi umuntu enelise ukwelatshwa. Imikhuhlane le engathelelanayo ibikwa ihlupha ukwelapha ikakhulu lapho isifike esibangeni esivi semikhuhlane enjengemvukuzane, njalo ukwelatshwa kwayo kubiza indleko enkulu kakhulu. Ekhuluma emhlanganweni we-WHO, uMongameli Robert Mugabe uthe iZimbabwe seyaphuma leziqondiso ezilawula ukuphathwa kwemikhuhlane le engathelelanayo lokubunjwa kwequla elizasebenza likhangele ukulwisana kanye lokuvikela imikhuhlane yama-NCDs. IZimbabwe njengamanye amazwe ikhangelele ukugcwalisa isifiso se-Sustainable Development Goal 3.4 ekhangela ukuthi amazwe asathuthukayo athathe amanyathelo okwehlisa isilinganiso sabantu ababulawa yimikhuhlane engathelelanayo ngesilinganiso sokunye kukuthathu kusiya kumnyaka ka-2030.
Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inengi selichotoze uhulumende kaMongameli Mugabe ngokuvimba amalunga amabandla abalisayele zapho leMthwakazi Republic Party kanye lawo inhlanganiso yebhejo likaZulu ukwenza umkhosi wokukhumbula abantu ababulawa libutho leGugurahundi eBhalakwe esabelweni seMatebeleland South. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo umnumzana Joseph Chuma webandla leZANU PF, umnumzana Cosmas Zenzo Mafu okubandla leZaphu, umnumzana Akim Mhlanga oweMthwakazi Republic Party. UChuma usungula lingxoxo.
Ngibona ngabe nxa abantu befumeza isikhumbuzo endaweni enjalo, nxa bekwenza ngenhliziyo eqondileyo, akumelanga kube le nto engaba yisiphazamiso. Into ebalulekileyo kakhulu naleyo, ngoba into eyenzakalayo esinye sayibalekela, izihlobo zethu zajikela kwabala endaweni naleyana. So kuqathe ukuthi abantu bahambe beyenze imikhosi yabo lele emicimbi yabo kushiya ngamasiko kumbe ngokholo. Kodwa phela-ke nxa kuthi indawo okumele ithole itholakale imvumo yenzeni iy'mvumo zangkhona, kumele kulungiswe ngendlela eyiyo, kucace kuhle. Into mina esuke imphazamise kaningi nengento elindiswe yilona, abanye abantu basuke bethathe befake into lezi ezepolitiki.
Mafu uyazwela lapho uyakhuluma uchuma, akumphendule khona.
Uchuma ubeqale kuhle inkulumo yakhe lapha aseyichamanda khona, angazathi yena abepolitiki, angasavaleli ipolitiki ngaphandle, ngoba isizathu sokubulawa kwabantu bakithi labana bafela ukuba ngamalunga ezaphu, ngamaqhawe kuzaphu, ngoba babulawela ukuba ngamalunga ezaphu. Angazathi yena ipolitiki labantu abafuna ukusikowa amapoint, akula munye okusikowa amapoint. Yindaba ebuhlungu ngoba besilapho besilabantwana amajaha amanye amabili amathathu abalabazali abakhona pha, silabanye abasinda abaphunyuka khonaphana emlilweni wonalwano webhalakhu, besilabo khonapho sisalelwa ngamapolisa wona lawo akhuluma ngawo awempumalanga.
Sike sathi ubaba u-Akim Gasela Mhlanga
umfo wethu ufuzwayo onguye ebhethu likaZulu wahambisa isicelo emapholiseni njengoba kumthetho sithi ukuthi amapholisa kumele ayaziwe bese yanotifywa kwasokutholakala ukuthi amapholisa athi kulokunye okushotayo ufuzwayo wasekuthumela khona lokho sihambe sisazi ukuthi hayi konke abakufunayo sibathumele kodwa sesithe sesifika khona ngale bhalakwe bathi hayi incwadi kanti incwadi eliyalisayo ukuthi lingaqhubekeli phambili aliyibonanga.
Umnumzana Akim Mhlanga ngowemthokazi Republic Party ubendawonye lo Cosmas Zenzo Mafu owezaphu lo Joseph Chuma owezanu PF bebelo Gibbs Dube we Studio 7.
Lokho sikudaba lwebhalagwe uNompumelelo Moyo ubekhonale ngomgqibelo wasilandisela ukubana kuhambe njani lapho amapholisa kade ehlome ephelele afike acitha lapho kade befuna ukuthi bayenze isikhumbuzo lesi.
Kube lokudonselana phakathi kwamapholisa ahlomileyo efuqana labantu bebadudula emgoqweni webhalagwe ekhabela kude amakhandlela akade emele alumathiswe ngumnumzana Dumiso Dabengwa ethi kababuyele lapho abavele khona akuvinyelwa umuntu ebhalakwe. Umongameli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uzamile ukukhulumisana lamapholisa la kodwa amalela ukungena wagcina ekhulumisana lomsekeli kamphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana obedingwa Mguni.
Amapholisa avalile umva ophendukela ebhalagwe bathi bona ibhalagwe namhla ise-restricted. Ngikhulume lo minister ngambikela deputy minister of home affairs obedingwa. He said he was going to come back to me. Khathesi ngisengithi ngiyamfonela ukuthi ngizwe ukuthi useconsulte kangakanani.
Umabhalane wenhlanganiso yebhethu likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uthe kulusizi ukuthi bamisiwe ukuyakhumbula izihlobo zabo ezajikelwa ebhalagwe.
Kulusizi ukuthi ngalesi sikhathi somnyaka after 30 something years ihulumende weZimbabwe lokho engafuna ukuthatha iresponsibility. Abantu bemandebeleni selokho babulawelwa izihlobo zabo abakazi bethole ithuba lokuthi bekhalelane. Bekulithuba elihle namhlanje lokuthi abantu befika behlangane bethi kuyini esingakwenza.
Umlweli wenkululeko ebhalagwe umnumzana Patrick Dube uthi lokho akusoke kubalalise njalo uma befuna benze ngenkani bazakwenza.
Angikholwa ukuthi lokho kuzasilalisa. Mbona ngathi vele khona siyaphuma futhi sizokwenza linto. Uma befuna siyenze ngenkani, sizayenza ngenkani ngoba tinasalweli lizwe vele. Asoze sifelwe, sibe siloku kulabantu bethuma i-border gaze. Ayiso mapolisa lana i-port. I-Fairbridge yangikhona i-border gaze yodwa, bekungela police.
Ibhalagwe yindawo okwajikelwa abantu bephila abanye sebefile ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi njalo lokho kwaba lesi siga uhulumende uhlala ivimba abantu ukuthi bayefika kuleyo ndawo usekuchiye abantu besola ukuthi kusafihlwane. Umongameli Robert Mugabe wathi ebuzwa ngakho wathi kwakuyisikhathi sobuhlanya kodwa ke uZulu ngemva kokuvinjwa ngomgqibelo uthe kukhanya sengathi lokho kuhlanya kukhanya kulokho kuqhubekela phambili. Inhlanganiso ye-Crisis Coalition of Zimbabwe isikhuphe umbiko isola isenzo sikahulumende bethi ngezinye indlela uhulumende uyalandula lesi sehlakalo abasenza bemanyane lebutho elalihlomile ele-50 Brigade elafundiswa kwele-North Korea ukulwa. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC ngumPraxedes Jeremiah ngilobalela udaba oluthunyelwe lwabhalwa nguNompumelelo Moyo owe-Studio 7 ekobulawayo.
Ziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Kuqhamuke udlakela oluchiye abanye belimele edolobheni leChitungwiza phakathi kusilwa abantu abasekeli beMDCT labe ZANU PF.
Amapolisa avimba amalunga awebhethu likaZulu aweza kanye laweZaphu ukuya ebhalagwe lapho okwajikelwa khona abantu bephila ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi.
uZulu wamukele ngenjabulo inyathelo eselithethwe yi-WHO elokuthathela umongameli Mugabe isicoco.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo
lo Chris Gande lilalo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.